Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 20 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu. Bato reZANU-PF raudza mukokeri waro muparamende Valavumo Matuke kuti vaenderere mberi neurongwa hwavo hwekuti vamugabe vadzingwe zviri pamutemo kana kuti impeachment. Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kukurudzira vashandi vehurumende vose pamwe neveruzhinji kuti varamwe mabasa pamwe nekuvhara mabhizimusi kutanga nhasi kusvika mutungamiri wenyika Robert Mugabe vasiya basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF raudza mukokeri waro muparamende Valavumo Matuke kuti vaenderere mberi neurongwa hwavo hwekuti vamugabe vadzingwe zviri pamutemo kana kuti impeachment. Izvi zviri kuitwa mangwana apo bato iri richaudza Speaker of Parliament zviri pamutemo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZANU-PF Simon Kayamoyo vazivisa vatori venhau kuti vaudza chief whip wavo muHouse of Assembly kuti vaenderere mberi neimpeachment kuna vamugabe mushure mokuzivisa mutauri weparamende mangwana. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muZANU-PF vapo mangwana vati bato ravo ratogadzira mhosva dzavamugabe idzo dzavanodira kuti vadzingwe.
Main charges ndeyekuti vamugabe vari kuregedzera mudzimai wavo achitora masimba ehurumende achitukirira maofficials egovernment vanacharamba vakashaudhiwa vamunangagwa vice president venyika vakashaudhiwa. Chechipiri, president vakaramba kuimplementa chapter 14 yeconstitution inotaura nezvemaprovincial councils. Maelections akaitwa asi vanhu havana kuizwa muofisi saka vakavhaileta constitution. Chechitatu, tiri kuona kuti ivo vakura saka vachakwanisa kuramba vakatimirira zvine chimiro vakukotsira pamameetings zvireva kuti havasina simba rokuramba vachitonga. Chechina, vakufamba vakabatwa ivo kuti vachimira vega zvakuvanetsa saka izvo zvinopa kurerutsa chimiro chenyika yeZimbabwe.
Vamangwana vati ZANU-PF yatotaurawo nebato reMDC ichikumbira nhengo dzaro dzeparamende kuti dzitsigire ZANU-PF muparamende mangwana.
Muliso haana kumbobuda muZANU-PF tangoti kona newe naye asi tinoshanda tose saka tataura zvakare newekuMDC tikawirirana kuti vachatipa mavhoti 73 avo okutsigira motion yeimpeachment saka tiri kushanda tese namamwe mapolitical parties pachirongwa ichi.
Vamangwana vanotarisira kuti mangwana chaiwo ZANU-PF ichatura motion yekudzinga vamugabe uye kana izvi zvichinge zvaitika komiti yeparamende yestanding rules and orders ichadoma komiti nenhengo pfumbamwe kuti iongorore nyaya iyi. Komiti iyoyi inozotura zvainenge yawana kuparamende. Vamangwana vati vanotarisira kuti chirongwa chese ichi chichapera mukati memazuva maviri. Gweta vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti bato reZANU-PF rinobvumidza nemutemo wenyika kutora danho iri.
Ini maonero angu ngavangovapa zvinhu zvavo vaende. Chikuru ndechekuti vangoenda hangu semutana. Ndinoona sekuti kuti vazonyanya vatambudza zvinhu zvinenge zvakazonyanya kuipa.
Vamangwana vati ZANU-PF iri kutora danho iri nekuti vamugabe vari kuramba vakaoma musoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Kunyange hazvo bumbiro remitemo richiti dare reparamende rinokwanisa kubvisa mutungamiri wenyika Robert Mugabe kana kuti impeach nezvipomerwa zvakasiyana-siyana, hapana kuwirirana pakati pemagweta kuti zvinokwanisika here. Vanokokera Zanu PF mudare reparamende Valaf Momatuke vanoti sebato reZanu PF vanokwanisa kuzviita nyore nyore uye vane vanhu vanokwanisa kuzviita. Vanokokera MDC team mudare reparamende vainosend Gonese vanowawo gweta uye vachitaura vakazvimirira vati zvinokwanisika kuti dare reparamende ribate vamugabe nemhosva zvikuru nyaya dzekusaremekedza bumbiro remitemo nehuori. Asi imwe nyanzvi munyadzo zvemutemo muzvinafundo Love Momadhuku vanoti kuda kubvisa vamugabe hakusi nyore uye zvinotora nguva yakareba sezvo mutungamiri wenyika anenge achida kubviswa pachigaro achikwanisa kudaidza zvapupu kana kuenda kumatare sedzimwe kodzero dzaanopiwa nebumbiro remitemo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzemitemo vachidzidzisa paInvestors of Kent kuBritain Dr. Alex Magaisa kuti tinzwewo maonero avo.
Vanenge vachida kubvisa president vanosumudza nyaya yavo kuti president vanofanira kubviswa votaura chikonzero chekuti vabviswe. Bumbiro remutemo rinopa zvikonzero zvakafanana nekuti pamwe president havasina kutatsokwana kana kuti utano hwavo havana kumira zvakanaka. Zvinoita kuti vanzi vachimira basa. Kana vachinge va nyaya iyi inofanira kusapotwa ne inonzi 50% handiti ka 51% simple majority iyo haina kunyanya kunetsa. Iyo zvongoreva kuti maMPL atinawo hafu yacho kupfuura hafu zvakwana. Nyaya iyo mbva yatonzi chii? Yonzi yakuda kuti itaurwe nedare manje. Hazvisi kureva kuti president akutobva aewa. Zvinoreva kuti manje parliament inogadzira iya inonzi committee. Committee iyoyo ndo ichazoita inonzi investigation kuongorora chikonzero chiya chakataurwa kunzi president vanofanira kubva. Mukuongorora umu munofanira kuteedzerwa mitemo yese inoshandiswa pakuongorora. Zvinoreva kuti wacho ari kupomerwa anofanira kupuwa mukana wokuzvidhifenda. Anofanira kuwana mukana wokudedzo mawitinesi ake vanoti kumiririrawo. Anofanira kuwana mukana wokuchallenja wokuti aiwa vanhu vari kunyepa ava handitiya. Kana zvanzi munhu ari kunzi haana kukwana kana kuti haana kurwara panotiwaka mapepa anobva kuna chiremba sazvireva kuti panofanira kuitwa maexamination. Zvidi zvazviitike neone day zvinotoda nguva yakati rebei kuti zviitike. Kana komiti ichinge yazobuda nenyaya yekuti aiwa zveshuwa taona kuti president anofanira kubviswa inoenda kuparliament kuya yonoudza parliament. Parliament then yozogara pasi dzimba dziri mbiri dziya iya inonzi National Assembly neSenate dzinoungana dzoita imba imwe chete dzofanira kuita inonzi 2/3 majority.
Ko dzimwe nhengo dzedare reparamende dzisiri kuzikanwa kuti dziripi zvinozofamba sei manje pakuvhota apo?
Pane nyaya ipapo panogona kuita problem yekuti vanogona kuzoti isusu pane mamwe maMP anga asipo. Asi chidokodiwa ndechekuti vari kuda kuti nyaya yavo ipase vawana here 2/3 majority yebumbiro rese riri pamwe chete.
Nyanzvi munyaya dzemitemo vachidzidzisa paInvest of Kent kuBritain Dr. Alex Magaisa vachitaura vari parunhare kuKent kuBritain kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kukurudzira vashandi vehurumende vose pamwe neveruzhinji kuti varamwe mabasa pamwe nekuvhara mabhizimusi kutanga nhasi kusvika mutungamiri wenyika Robert Mugabe vasiya basa. Mutungamiri wesangano iri Robert Masaraure vanoti vapawo gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora maawa 24 kuti vasiye basa nekuti vakundikana kugadzirisa matambudziko evarairidzi. Ngatinzwei vaMasaraure vachitsanangura.
Vanhu vanga vafara chaizvo vachizwa kuti vamugabe vaakuzoreta basa pamwe tichitarisa kuti tichatanga kuwana masalari edu. Zvino zvavati hava kuda kuenda isu hationi chikonzero chekuti ticharamba tichitakura bhedhini yekutafura nyika ivo vachizva rifa renyika. Saka hatina kubasa kwatichazoenda kusvika musiku wakazi vamugabe vabuda muofisi nyika yatata kuvakwapatsa. Nezuro patakaisa shoko takanonoka kutenderedza shoko vamwe nhengo dzedu dzinga dzisati dzariwana. Asi vanhu vazhinji varwana shoko pamasikati zvichienda mberi tichitarisa kuti vanhu vanenge vamira kuenda kumabasa.
Ndevapiwo muri kukurudzira kuti vamire kuenda kumabasa?
Tiri ndinoda kukurudzira vadzidzisi vose nekuti tine dambudziko rimwe chete rekuti masalari edu chaiwo tagara hatitati awane atiri kushandira. Tikukurudzirawo zvevashandi vose, tikukurudzirawo zveruzhinji rweZimbabwe kuti inoya nguva yekuti timbomira zvose zvatanga tichiita timbofokasa nechinhu one ngekuti vamugabe vatange vaenda. Patinongodzokera kumabasa tikaita kunge zvinhu anomawo nehunhubu huna vamugabe vanongoramba kutenderera mberi nekuti tidzinyirira. Saka tirikukurudzira vanhu vose veZimbabwe kuti vamire zvimwe zviri zvose itizotanga kushanda kana vamugabe vachinzi vabuda muofisi.
Asika takanzwa nyaya yekunzi vamugabe vasiye basa iyi ichinzi inyaya yebato rezano PF. Saka imi mazopinda papi apa?
Vamugabe ndipresident weZimbabwe. Kuzano PF vane zvinzvimbo zvavo zvavafanana hongu ndizvozvo. Asi pavanonyepa kuti vakavhotera kuna 2013 vakatora oath of office ndipresident weZimbabwe. Isu patiri kuti vabude muhofisi hatine chero vakagara muhofisi dzavo dzezano PF hatinei navo. Hofisi yatoda kuti vabude hofisi yekutungamirira nyika. Nekuti vamunhu akwegura, munhu asina zvaari kuitira nyika, munhu agara ane humpavha, munhu agara ane udzvanyiriri. Saka isu tiri kuti hofisi yenyika ndo iri kuti afekta isu sevashandi, iri kutadza kufambiswa zvakanaka, iri kuita kuti ikonomi isaishande zvakanaka, iri kuita kuti tishaye masalari.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare neStudio 7.
Zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende, Studio 7 ichange iri kukupai nawo zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM kuseni kwega kwega. Masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5. Musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese. Munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kHz pamedium wave, 4930 pashort wave, 15580 kHz pashort wave ne 6080 kHz pashort wave. Munokwanisazve kutiona pamafacebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele, apo tichange tichitepfenyura, apo tichange tiri pamhepo. Musakanganwa kutifarira pafacebook page yedu yeVOA Shona nekudzvanya pakanzi like. Udzai hama neshamwari.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muKenya ratambira kukunda kwemutungamiri wenyika vaUhuru Kenyatta. Musarudzo dzemutungamiri wenyika dzerirani dzakaitwa muna Gumiguru, idzo dzakaona vaKenyatta vachikunda nemavhoti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvisere kubva muzana. Sarudzo idzi hadzina kupindwa nemapato anopikisa. Boka rinorwisana neuori muIndonesia rasunga mutauriri wedare reparamende nekuve nechekuita kwake neuori hwemari inoita mamiriyoni zana nemakumi manomwe emadhora. Setia Novanto akaendeswa kuchitokisi usiku hwemusi wesvondo, uye mutauriri weboka rekurwisana neuori ati achange akachengetedzwako kwemazuva makumi maviri achibvunzurudzwa. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti vakakashamadzwa nekusataura kwavamugabe kuti vave kusiya basa. Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari vaEmerson Madzana vati sevamwe vatungamiri vose vane nhoroondo yekutonga nedemo hazvishamise kuti vamugabe vakaratidza kuti vanoda kuramba vari pachigaro. Asi vati vanoona vamugabe vachisiya chigaro chavo munguva pfupi iri kutevera.
Ndizvo zvinongoita vanhu vanodzvinyirira. Okay, look at Saddam, Gaddafi. They fight mpaka vazoperewa. Tinovimba kuti sununguko hwaipedyo.
Izvi zvatsinirwawo nava Elliot Stolle, avo vati vanhu vavafanirwe kuora mwoyo vachienzanisa nhoroondo yenyika nenhoroondo yekufamba kwevana veIsraeri vachibva muutapwa kuenda munyika yeuchine mukaka kuCanaan yavaivavimbiswa naMwari. Mukuru wezangano rehashtag this constitution or constitution Muzare Abigail Mupambi vati kunyange zvikadii vanoona utongi hwava Mugabe uchipera nekukasika. Vatiwo masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato anopikisa vanofanirwa kungwarira kuti vasakoshiwa kuti hondo yekugadzirisa bumbiro remutemo yenyika haina kupera.
Takanguva taibvirira semasangano akazvimirira oga ne mapato anopikisa asi zvazonaka kuti zvanetsa uno muzanupf this time around tabva tabatana pamwe chete. Asi tapedza chiitiko ichi tinofanira kukurumidza kudzokera kubhora, tinogadzira nyaya yomugwagwa unoinda kuma election mareforms. Tione kuti zvinhu zvese zvakamira muorder. Zvinhu zvinenge vana aipa zvaalainiwa ne constitution, aipa neposa zvakatishungurudza makore ose. Saka tinofanira kurangarira zvakare kuti tichipedza kuita izvozvo ZANU-PF iri kuramba iripo ende inoramba iri ZANU-PF. Isu sama opposition tidzokera kundima kwedu kana tichidzokera isuwo savanomirira kudzidza vanhu tidzokera kundima nokukurumidza.
Mutauriri webato rezapu vaipitule maposa vatsinirawo izvi vachiti nekuda kwekuti zviri kuitika munyika pari zvino zvakakosha zvikuru munhoroondo yenyika vanhu vanogona kufarisa zvekuzopererwa nemazano ekuti voenda sei mberi.
Tinoziva pakaitika zviitiko zvakadai izvi panowanzova nekuvhiringidzana pakuedza kuwana nzira yakanaka yekuti tiende mberi yatinoti way forward nechirumbi. Ngatiregei kuwira mugomba rakadaro kuti tinozotadza kuziva kuti tirofanira kuitei senyika. Zapu iri kuti ngatichitangisai transitional process ichagadzirisa matambudziko ari immediate atirikusangana nawo senyika. Upfumi hwenyika huna kumira zvakanaka. Tirikuda kuti transitional authority munguva pfupipfupi yaichashanda itarise kuti economy inostabilize, yotarisa zvakare maconstitutional reforms. Isusu hatisarudze mareforms tirikuda ese.
Pari zvino veruzhinji vari kukwenya mhuno dzavo nekasiyanwa vakamirira kunzwa kuti vamugabe vasiya basa uye kuti chii chichatevera mumashure. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vagari vekwaMutare vanoti havasi kufara nezviri kuitwa navamugabe zvokuda kurambira pachigaro ivo vakadzingwa nebato ravo. Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari vaKenneth Mutimbe vanoti vamugabe vanofanirwa kutambira zvido zvevanhu voenda pamudyandigere murunyararo.
Munhu atakanyara kwengwe yakareba. Ndapota hangu vamugabe imbobvai bosurukai mhepo ifure ona kusvika kunoita vanhu hakusina mabasa indastri yakavhara. Inini ndatodzokera kutonikamani kwandaitombosenza kuti kambanisi yavhure. Ndapota hangu.
Vaivan Stole vanoti nguva yavamugabe yakwana nokudaro ngavaende kunozorora.
The time is up for the old man. Yeah, he has done his part and I think Mwari ane nguva yake. Zvaakaita akaita, zvaakagona akagona, zvakakoniwa akakoniwa. But I think from the speeches that were in the demonstration he should just resign.
VaElton Gowero vanoti vamugabe vari kutyira upenyu hwavo nemhuri yavo kana vakabvuma kusiya chigaro chavo pasina zvakasimba zvanyorerwa napasi.
Chekutanga ndinoti vamugabe pane zvakaitika zvakatora zvakaitika vasi kufungira. Tingati changa chiri chawiwi zvakaitika izvi vakauya vasi kufungira kuti majenerals vacho vapandukira. Saka munhu achikufunga kuti nanhasi zveshuwa vanhu hava vanobva vandidai here ivo vachisangana zvavanga vachiita kumasuro uye vanga vachitemba amagenerals ivavo kubva nguva yakareba. Saka izvozvo izvi kuramba kusana kwaari kuita vane pfungwa dzekuti maybe munhu ari kurota here kuti haasi kubvuma kana kuti nechitiko ichi asi kufunga kuti zvinhu zvakatoitika zveshuwa. Saka maybe nofamba kwenguva uye zvine pressure ichabva kune mazimbabwens nemagenerals nemunhu wese ari kuda kuti vaende. Nguva iyo ichasvika yekuti vanga vachisaina kuti vata step down uyezve chimwe chinhu chinoita kuti varambe kusaina ndechekuti hasi kuzoti remangwana ravo rakamira sei.
Mutungamiri webato reZimbabwe Christian Alliance vaGodfrey Nyatombwe vanoti nyaya yavamugabe yekuti vasiye chigaro yakatanga kare asi vamwe vaisazviona kana kusazvitsigira.
Hazvirevi kuti zvakanga zvatanga manje kuti mugabe anofanira kubva zvakatanga kare. Vazhinji vakanga vakutogunun'una kare kuti vamugabe vagarisa muofisi. Saka nyangwe masoja ariwo akazotsinhira vanhu vakasapota kuti mumagabe anofanira kubuda muofisi. Saka ndofunga anofanira kubuda muofisi nguva yakwana kuti tigone kuvaka Zimbabwe itsva.
Vamugabe vaitarisirwa kunge vakabuda pachena kuti vasiya basa izvo zvavasina kutaura. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvakashamiswa pamwe nekugumbuka nemashoko emutungamiri wenyika Robert Mugabe ekusataura nezvekusiya kwavo basa sezvanga zvakatarisirwa. Mukuzeya nyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Roderick Machekano avanoti vanhu havafanira kukurumidza kumedza kutsenga vachada panyaya iyi sezvo zvichitora nguva.
Munhu wese nevana vachechi vanga vakatarisa kuti izvo vamugabe semunhu mukuru 93 years old vanga vachataura ivo kuti inda vakuzorora ndochisiyira imi vechidiki mune simba murambe muchishanda basa kusimudzira nyika kuenda mberi.
Munoona sepane chiripo here pakati pemauto nevamugabe? Munofunga kuti pane chimwe chavari kurongere chatisingazivi?
Ndinoona sokuti SADC neAU havasupport nyika inenge yaitwa ku mauto apa angashida kuti varatidze kuti muZimbabwe hamuna ku. Ivo vamugabe vataura vega nemuromo wavo kuti mauto haana kuita ku. Zvinhu zvavakaita zviri mubumbiro remutemo weZimbabwe.
Sokuona kwenyu imimi munofunga kuti nyaya ichapera sei?
Nyaya iyi ndeye yatinoti one way. Vamugabe vachazorora mumazuva mashoma ari kutevera. Ndisingazivi zvangoti kubva kwavo pachigaro kuchava kwokuti vacharisaina here kana kuti vachabviswa neparamende here, asi kuenda vari kuenda chete nguva yakwana.
Ko, kune vaya vanoti zviri kuitika zvese izvi hazvinei nenyika yese, iZANU PF iri kungotsvaira tsvaira nokugeza geza, hazvinei nenyika yese.
Vanhu vanenge vachidaro vanenge vachitotadza kunyatsoona kuti pari zvino musangano weZANU PF ndo uri kutonga. Zvinoitika muZANU PF zvinoafekta nyika yose. Saka vanhu vasaluze nhanikire, vasaluze focus thinking kuti zvinhu izvi ndezveZANU PF. Aiwa, zvinoafekta nyika yese.
Dr. Roderick Machekano vanga vari parunhare muWashington DC natanonoka wande weStudio 7.
Zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende, Studio 7 ichange iri kukupai nawu zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM kuseni kwega kwega. Masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5. Musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese. Munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kHz pamedium wave, 4930 pashort wave, 15580 kHz pashort wave ne 6080 kHz pashort wave. Munokwanisazve kutiona pamafacebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele, apo tichange tichitepfenyura, apo tichange tiri pamhepo. Musakanganwa kutifarira pafacebook page yedu yeVOA Shona nekudzvanya pakanzi like. Udzai hama neshamwari.
Vadzidzi vepaInvest of Zimbabwe vatanga kuratidzira nhasi vachiti vanoda kuziva kuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vakawana sei doctorate degree ravo ivo vasina kana kumbosvika pachikoro ichi kunodzidza. Munyori mukuru muStudents Council yepachikoro ichi vaChris Mahachi vanoti vari kuda kuti mutungamiri wepachikoro ichi vaLeva Nyagura vataure navo kuti vavaudze zvichemo zvavo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Musanganya uye.
Chiri kuitika ndechekuti kubva muna 2015 vakapiwa so-called Dr. Grace Mugabe, PhD, profesa vedu Leva Nyagura vanova ivo vice chancellor vedu. Mastudents akatisa kumuprotesta kuti no, you cannot give someone a PhD if it's not an honor. But then as situation yanga iri muZimbabwe, hatisingakwanisi kuti titaure anything. So zvino the students have come up together nekuda kwevo zviri kuitikawo munyika vakati vakomana uyu ndo mukana wedu titaure chi, titaurewo maissues edu. Ponzeni number one, tinodawo kuti PhD ravakapiwa rijose kuti rakanganisa reputation yedu seyunivhesiti. Kunzwa kwa malawyers havasina trust vanofunga kuti zvinhu zvatinoita panopa yunivhesiti muzimbabwe hasi mugwara rakanaka. Secondi issue ndeyekuti vadzidzi vati isusu hatingakwanisi kunyora maexamination kana tisina job security tisingazivi kuti tibva apa tinoenda kupi nekuti tine madzikoma edu akabva panapa nanhasi asati awana mabasa. Saka vanova vanoshandira vedu vari mutungamiriri wenyika Comrade Mugabe vanofanira kubva pachigaro navice chancellor wavo vanyagura ike zvino takamira paadmin block takamirira kuti vice chancellor vabude but vari kutya kubuda kutaura nemastudents vamakuseni vanga vangozvivharira muofisi mavo.
Manga muchitaura imi kuti pane zvamuchada kunge muri kuita mangwana makaronga chii?
Ire zvino zviri kuitika ndezvekuti takamirira kuti tedzero mutungamiriri wedu vice chancellor vabude vataure nemastudents but in the event kuti havana kuda kubuda vari kuzvirambira vatunzwa kuti vafenda muofisi mavo hamene kuti chokwadi indizvendo kana kuya atina kuti kuenda nasimaneri kuti celebration bash nema students but students in building and then go and race maneri tosumudzira mangwana we are not going anywhere so kana pa ndoto zvimbabwe but at the same time mangwana take me wrong got to change the way that step down here indizvendo that chancellor steps down before sada mavadzidzi tine ma citizens spa chabatana nema citizens tono celebrate kuti va down kwa chancellor.
Saka muchaenda kunoratidzira here pamberi pe parliament
kana tina ku parliament tene ndesemasuti zvino tichienda sevagari vemunyika yezimbabwe tatizivi vanotungamirira macitizen vachinge vati handei kupariyaka but ikwazi tiri kuitira ndechekuti vanhu vachamirira hamene kuti tamirira tiri kudzimba dzedu here tichiona matv but tizestudents hatina matv acho havadi kutipa matv vachitendera wedu wave be asking for that saka tichaona tichange tichiona tiri kumba kunoudzo here kana kuti tichange tichiona tiri papariyamendi takamirira ipapo.
Munyori mukuru musangano reUniversity of Zimbabwe Students Council vaChris Mahachi vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa manyama amire nerongo munyika zvichitevera kurambira pachigaro kuri kuita mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Kambo andina simba kubva kuna same fellow kachuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7 sezvo ngo yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Bato rezano PF raudza mukokero waro muparamende valove more matuke kuti vaenderere mberi neurongwa hwavo hwekuti vamugabe vadzingwe zviri pamutemo kana kuti impeachment. Sangano revarairidzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira vashandi vehurumende kuti vamire kuenda kumabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tinoimba kuti mushange mine zvakare mangwana anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina Chris Gande.
soku izi